kuno kuHebron kuBotswana kwatiri tiri kusangana na SADC Executive Secretary Dr. Stegomena Tex tichivataurirawo maonero atinoita matambudziko eZimbabwe. Ndofunga tese tinoziva kuti SADC yakaita resolution yekuti matambudziko ekuZimbabwe abva munyaya dzemasanctions. Isu seve MDC maonero atinoita ndekuti dambudziko riri munyika idambudziko ratingati pachirungu political crisis. Dambudziko iri rakabva mushure mekunge ma elections kana kuti sarudzo dza 2018 dzabirirwa zvazooneka zvakutikonzera dambudziko rekuti iyoyi hurumende iripo yakutadza kusangana nezvido nezvitarisiro zvine vana veZimbabwe. Ndosaka tane madambudziko ekushaya mari, madambudziko ekushaya mishonga muzvipatara, vashandi masivil servants havasi kupiwa mari dzakakwana, kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa nemamwe matambudziko ese atiri kuona muno muZimbabwe. Saka isu tanga tiri kuvataurirawo maonero atinoita zvikuru sei takatarisana nematambudziko ekuZimbabwe, uye tanga tiri kunyanyotaura nenyaya dzemareforms kuti nyika yedu iendere mberi. Chatinoda ndechekuti tive nemareforms akatarisana nenyaya dzemapepanhau, nyaya dzemedia, nyaya dzemauto, nyaya dzemastate institutions, kuti mapurisa edu anoshanda sei, masoja edu anoshanda sei, makotsi edu anosenza sei.
Ko ivo vakuru vakuru veSADC vamaa muchitaura nawava vana maitax vati kudii nezvamanga muchitaura izvi?
Tine zvinhu zvandingangoti zviviri zvatawirirana. Chekutanga ndechekuti tiri kuwirirana pakuti paZimbabwe pane dambudziko. Chechipiri chatiri kuwirirana naDr. Tex ndechekuti kuti dambudziko iri ripere zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuita hurukuro.